chokwadi kuti varairidzi vakawanda vanga vachitinyorerawo vachindifonera vachikumbira kuti dai matinzwirawo kuti chii chiri kuitika kuvheki nekuti fezitiri nefezifo imwe inova yakapera musi wa 19 December havana kubhadharwa mari dzacho dzemafezi maviri wayo fezitiri nefezifo asi chiripo ndechekuti vakuda kubhadharwa kudaro vari kuti vakafona kuvheki vachibvunza vari kunonotwa nekutukwa vachizi inini tichakupai mari kana taanayo asi chiripo kuti ndechekuti zezuro tichitarisa pachivhitivhiti takazoona kuti mukuru wezeki vanonzi jaji Chigumba here vakabuda vachiti vane deficit ye 40 million vachitaurira vanhu papress conference yavaiita kana musangano wavaiita saisi hatiziva kuti deficit ye 40 million ndoita kuti mapicha akabhadharwa here asi tatichimukumbira kuti kana vari kuziva zvava kutauraka ngavaudze nekunyorera varayiridza vatsamba nekuti nezvi rangovabishira kusaisai kwavari iko kwavachazivi kuti vobvunzani nekuti pavanobvunza kumaofisiezekare kumaprovhinsi kwavo vanenge vari kuti vari kuchiitidzirwa saka isu sevanhu vanomirira vashandi vane kodzero dzavo tetichikuti dai vabudawo pachena tavaona vatitaurira kuti kana vachibhadhara mari iyi vachaibhadhara rii nekuti vashandi vakawanda vanga vatoshandisa mari dzavo vachinogara musango imomo vachitotengawo kafu nemari dzavo shoma dzavanga vanadzo zvino vakatinyararirwa havachazivi kuti chichirikuitwa nezeki.
Saka muri kukurudzira varayiridzi ava kuti vatore matanho api vamajongwe?
Tirikutanga tichikuti ngavabude pachena zvizivikanwa kuti havana kubhadharwa nekuti vana ava vakaramba vakanyarira vanongofira mubhusi sesofisi ngatinyorei matsamba ngatitaurei ngavashandise whatsapp ngavabude izwi nevhoisi rakasimba rekuti hatisi kufara kuti hatina kubhadharwa isuwo zvatakutoita pano takuchitoita kuti kana vamunangagwa vacho vazvite kuti vashandi vavo vakashandira nyika havasati vabhadharwa basa ravakashanda nekuti vamwe vese vanenge vashanda ndokungadai kwakunzi masoja pamwe vangadai vakatobhadharwa ka asi pakuzai kuti vaita varayiridzi manje zvakuita ngo inonzi vakunetsa asi vari kudawo mari ye dzavakashandira nekuti vakatosiyawo mhuri dzavo vakasiya vana vakatopinda musango vakadaiwa nemvura sezvo kwainaya mazuva iwaya handikusitichiti pai mari manje zvakuita sekunonzi tiri kunetsa saka nhasi chaivi tisati vatsamba ichaita kuzeki ikoko ndichivataurira kuti varayiridzi vari kuchemachema.
Asika majongwe dzimwe nguva paine zvibvumirano zvakasiyana siyana pakati pezeki nevarayiridzi nyaya iyi munoibata sei?
Chibvumirano chekuti vasabhadharwe here kuratidza kuti pane nyaya ndokuratidza kuti vanhu vari kuchinyika kuti hatisati tabhadharwa tanga paina paine zvibvumirano zvokuti tisina kubhadhara ya mutauri vangadai vasi kutaura chiripo ndechekuti nzara rapinda mumusha vakashandisa mari dzemhuri dzimwe dzadzakasungirirwa muzvikwama kuti tizodai zvino nguva yacho yakupfuura zvokuti hamwana asika sei panofira mubereko zvinyange paine chibvumirano chakaita sekuti kudii kungoreza nyaya yekuti ngavabhadhare zvinofanira kubhadharwa vanofanira kuwana mari dzavo vadziwane.